manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 7 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
musangano wedu hurumende hauna chinobatika chabuda tichaenderera mberi nejob action yatanga takataurira nyika kuti tichaenderera mberi matisha asi kuzoenda kubasa panovhurwa zvikoro mangwana
zvikoro zvovhurwa mangwana pasina kujeka kuti varayiridzi vachaenda kumabasa here Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushanya kukatari nemamwe makurukota avo uko kwavakakokwa nemutungamiri wenyika iyi Sheikh Tamim bin Hamad El Thani.
Kuoxford President Chamisa vachapa inonzi keynote kuOxford Union vanhu vashomanene vakainvitwa vachipa speech
mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuBritain uko vari kuita misangano nevakuru vehurumende yenyika iyi. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS rabuda munaurirano dzanga dzichiitwa pakati pemasangano anomiririra vadzidzisi nehurumende dzanga dzichiitwa nhasi rikati nhengo dzaro hadzizi kuzoenda kubasa pari kuvhurwa zvikoro mangwana mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
mutungamiri weARTUZ vaObert Masaraure vaudza vatori venhau kuti sangano ravo rabuda mumusangano wanga uchiitwa uyu vachiti havasi kufara nedanho riri kutorwa nehurumende rekuda kuvanyengetedza kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana vachiti hapana chine musoro chiri kuiswa patafura nehurumende mukuedza kugadzisa nhuna dzevarayiridzi
musangano wedu wehurumende hauna chinobatika chabuda tichaenderera mberi nejob action yatanga takataurira nyika kuti tichaenderera mberi matisha asi kuzoenda kubasa panovhurwa zvikoro mangwana
munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vati vachiri kuenderera mberi nenhaurirano nehurumende vozotora danho mushure mezvinenge zvabuda mumusangano uyu
sezvo muzvari pane nhaurirano mbiri kune iri kuno yakati tichiita naminista napemiseki kune imwe iri kutaunu yenjnc inova yatiri kuramba asi chikuru ndechekuti tati tichitarisira kuti zvatiri kusungana pano navo zvatiri kuvaudza zvichemo zvedu zviri kubva kumamembers ende chokwadi ndechekuti maunions ari kuno ndo maunions ane mamembers ende zvatiri kutaura zvinhu zvikuru zvavanofanira kuti kurespekta nemapiro atiri kuvaita saka todavira kuti maprocesses edu atiri kuita neintervention yemaelders zvichaita kuti tiwane solution nepamusana pekuti zvichemo zvedu zvacho zvatiri kureza zvichemo zviri genuine
izvi zvatsinirwawo nemumiriri wezimbabwe teachers association kana kuti zimta Vasifiso Ndlovu
nyaya iri panapa ndekuti tichiri pahurukuro nehurumende kurukota rehurumende iri panapa ndi Paul Mavhima supported na permanent secretary ne team of the national elders forum saka tichiri pakutaurirana
gurukota rezvedzidzo yepasi vapowo mavhima vatsenga-tsenga mukanwa patavabvunza nezviri kuvimbiswa nehurumende kuvadzidzisi ava
ndati hausiwo musangano uri kufanira kutaura anything so hapana liki hapana chatiri kuripota to anybody hausiwo musangano abuti ndii ndinoita here nyaya ndo zvandiri kukuudza ka handisi ndinoita nyaya dzemuuroka that's why ndiri kuti this is for you to actually say kuti nditaure nyaya iyoyo it's improper because atisi ndinoita nyaya dzemuoro you know kuti mugovernment anoita nyaya dzemuoro ndiani
saka musangano wenyongo wakanangana nei
that it was just a status quo, yema unions with the ministry.
Pata enda pa mepo, vama vima wanga wachiri musangano ne mamwe masangano eva dzidzisi aya. Zvinonzi wopanga pachiitwa musangano uyu, vamwe ana muzvina ofisi vemubazi ravama vima, vanga vachiitawo musangano nevesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, vachizeya nyaya yevadzidzisi. Asi masangano anomirira vadzidzisi aya, anoti zvichawiriranwa pakati pehurumende neApex Council, hazvinei navo sezvo vasina kumirirwa muApex Council sevadzidzisi. Vamajongwe vati vachatora danho semubatanidzwa wemasangano anomirira vadzidzisi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, voziviza nengo dzavo zvichienderana nezvinenge zvabuda mumusangano. Vati zvave kuhurumende kuti igadzirise nyaya iyi kana kuti yosiya vadzidzisi vachiramwa mabasa. Vadzidzisi vanoti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nemari dzekunge vari kumaruwa kana kuti rural allowance uye kubvumidzwa kuenda kurivhi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika munyika yeKatar mangwanani anhasi kurwendo rwemazuva matatu rwavakakokwa nemutungamiri wenyika iyi Sheikh Tamim bin Hamad El Thani. VaMnangagwa vatambirwa nemunyarikani wemhuri yekwatani vachibva vatonanga kumusangano wavo wekutanga munyika iyi nemukuru wenyika. Musangano uyu wapindirwa pamuzinda weCarlton's Ritz kumahofisi aSheikh Tamim bin Hamad El Thani. VaMnangagwa vaperekedzwa nemakurukota anosanganisira retired Air Marshal Perence Shiri, vaPatrick Chinamasa, vaMike Bima, vaWinston Chitando naGovernor weBhanga renyika Dr. John Mangunja. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mukata zviri kunzi zviri kusanganawo nemutungamiri wenyika nemakurukota ariko mangwana kuti zvinzwewo mharidzo yavo yekuti vemabhizimisi vakasununguka kupinda munyika kana kuti Zimbabwe is open for business. Kuchapindwawo mimwe misangano yakasiyana-siyana nevemabhizinesi vekukata mumazuva maviri anotevera. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe kuti tinzwe zvizhinji.
Kana makaona manifesto yedu yeZanu PF yakaparurwa nemusi wechishanu, yaitaura iyo kuti tichange tichiunza foreign direct investment kubva kunze kwenyika inosvika 5 billion. Ende zviripo ndezvekuti president vaMnangagwa vaenda kuQatar uko kwavakakokwa nemukuru weko, ende sezvo zvamunongoziva kuMiddle East ndomusha wemari yose. Ende chavari kunoita ikoko ndechekuti kukoko kwavaita ndekuti vatakure shoko riya rekuti Zimbabwe is open for business, kuti tivarakidze shuwa kuti mari yavo kana vakutsvaka kumwe kwekuisa mari ngavauye nayo muno muZimbabwe.
Zviriko zvingashuvirwawo neZimbabwe kuti tidyidzane navo kunyanya-nyanya ndezvipi?
Mukatarisa kuti vanhu vekuMiddle East chinhu chavanonyanyogonesa inyaya yakatarisana nemafuta, kwete even nyaya yekuvaka chaiko chaiko chaiko. Mukaendako munoona kuti nyika yavo inongori nemaskyscraper kwese, matara ari kungovakwa kwese, zvaitorwa nekunzi zvanachamira zvekunzi maspageti road ndomusha wayo. Saka isusu chatinenge tichitarisa ndezvekuti tione kuti chii chatingatore ikoko, tikadzidza kwavari nemari yavo voyavotiitirawo muno. Kuzvikwavari zvinezvi mari vanayo yakawanda, kasi vari kushaya kwokuisa mari.
Kune mimwe here misangano yezve nevamwe vemabhizinesi veikoko yakarongwawo mumazuva matatu aya vari ikoko?
Variko vachasangana nevanhu vakasiyana-siyana ende nemaindastri akasiyana-siyana. Ndosaka maona kuti pavanhu vavafamba nawo vafamba nemaminista akasiyana-siyana, ekuno achange achitaura zvaanoita kuministri kwake nezvaari kushuvira kuministri kwake. Ende toona kuti pavanenge vachitaura izvozvo, toona tovadzosa sei. Mukatarisa kuQatar kuyoke, kune makambani mahuru anoita zvesimendi, makambani mahuru anoita zvemafuta, anoita zvekuvaka, anogadzira michina. Zvese izvozvo zvinhu zvatokushuvira muno muZimbabwe. Saka ndinotoona kuti hatingashayi kana chimwe chete tasinokwanisa kukuswera tabata.
Pangai vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura parunare muHarare. Mut mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri vari mumubatanidzwa wavo vari kuBritain uko vari kuenderera mberi nekuita misangano nevakuru muhurumende iyi vanopikisa uye vemabhizinisi. Mutori wedu wenhau Ezra Sibanda anoti panyaya inotevera.
VaChamisa nevamwe vavo vari muMDC Alliance vanosanganisa vatenda iBiti naDavid Coulthard nasi vaita misangano nevamwe vakuru vehurumende yeBritain avo vasina kudoma nemazita. VaBiti vanotsanangura nezvemisangano yanasi.
Tabva kupinda mune imwe misangano mitatu nevakuru vehurumende vanototyisa kuti nditaure mazita acho handikwanisi asi tichazoburitsa statement. Saka masikati tine masangano nevemaindustry tichizobva tozokwira chitima toenda kuOxford. KuOxford President Chamisa vachapa inonzi keynote kuOxford Union. Vanhu vashoma nene vakainvitwa vachipa speech ikokoko. So magachirirwo atiri kuitwa kuno ari kuratidza kuti tiri hurumende iri in waiting yatomirira kutonga zvinhu zvinofadza zvikurusa.
Mangwana vaChamisa nechikwata chavo vari kutarisirwa kutaura nevamwe vakuru vehurumende uye nevatori venhau.
Mangwana tine meeting akawanda tozoitawo press work, tichaita press work, manewspaper, mainterview and so forth. Wednesday tozonoenda ku rimwe bazo rehurumende rinonzi DFID hombe tichanoona minista wacho. So chitukutuku chebasa ratiri kushanda tichishandira vana veZimbabwe. And we are very humbled by the reception.
Ko misangano iyi yakakosha zvakadii vaBiti vanotsanangura?
Zvakakosha nekuti tine nyaya mbiri. Yekutanga ndeyekuti tinoda kudyidzanisa ukama nedzimwe nyika. Chechipiri tinoda kutswatanudza kusanzwisisa kwanguva kuita mamapazi kunyanyanyanya kunoku nevavakomana ava vemusingaberi. Tinoda kubatanidza position yekurakidza kuti chakakosha muZimbabwe kuti vana veZimbabwe vange vaine sarudzo yakanaka inoita kuti vasarudze vanhu vavanoda. So we are setting the record straight tichipa vision yedu.
Nezoro vaChamisa vakatambira zvine mutsindo nezvizvarwa zveZimbabwe ziri muBritain kumusangano mukuru wakaitwa kuBedford Jubilation Center. VaChamisa vakabata nyaya dzakawanda pamusangano uyo kusanganisira nyaya dzeupfumi uye dzesarudzo.
August gadzirai mabhegi. Mamadiza kukula aiwa nditauri kudai hamadzadiwa ndisingazivi zvandikutaura. Mukaona takuti mulandha tiri kuita kunge tiri kucholoto iri rali yesinga maroa basa. I'm really impressed and I'm overwhelmed by this.
Mumwe mutsikiri webato iri varufaro masango vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avaChamisa.
Ari kugona chaizvo zvikuru zvaari kutivimbisa zvinhu zvakasimba zvikuru, zvinhu zvakasiyana nezvaisimbiswa nezvanhu vese. Nyaya iripo mazuva ano ndeyekuti vanhu vachangamuka mazuva ano, vanhu vasiyana, vanhu vamuka. Ende kune vadiki vakawanda munyika yetu.
Vanhu vakawanda vakauya kumusangano uyu vairatidza kufarira zvakataurwa navaChamisa. Uyezve vari kuti ngakugadzirise nyaya yediaspora voting kuti vavhote vari kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBedford, England, ndinonzi Ezra Chisos Banda.
Mukuzeya nezverwendo rwavaChamisa, tanonoka Wande weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paHuddersfield University Dr. Nkululeko Sibanda.
Ndinofunga kuti kushanya kwavaita vachitanga nekusangana nevanhu vanobva muZimbabwe pakakoka vanhu vese kuti vaendofunga zvinhu zvakanaka zvinoratidza mutsauko nezvakaitwa naminister weForeign Affairs Basipusiso Moyo.
Munofunga kuti maZimbabweans ari kuUK angaitira chinyi vaChamisa nebato ravo?
Kana kuri kuti vari kuwirirana nemaprograms akataurwa navaChamisa nezuro neagenda yavo yenew government zvaigona kuti vachibatsira vaChamisa nemadonations kana kuti campaign finance kana kuti votanga kutaura nehama dzavo dziri kumusha kuti ngadzigadzirire sarudzo uye vachiva udzawo kuti isusu tiri kuno taifunga kuti muvhotere government yakadai.
Vachamisa vanoda kuti vanhu vekuZimbabwe vari kudiaspora vazive chii.
Vane nyaya dzakati wandei dzinogona kuita shanduko mumatongerwo enyika yeZimbabwe. Yakafana nekuti vanga vachitaura kuti vari kuda kuchinja mazita emaprovinces, nekuti vanofunga kuti nyaya iyo inopasanidza vana vemuZimbabwe, nekuti vamwe vanhu ndevekumatebeland, vamwe ndevekumashonaland. Hazvirevi kuti ndo zvinhu zvinoda kuitwa, asi zvinotibvisa patanga tiri. Vachitaura zvekuti pamwe madepartments avo emugovernment anogona kupuwa mataund akasiyana, kuti mamwe makurukota ehurumende anogona kuiswa mumidlands. Vataura kuti parliament vanoda kuti iende mumidlands ne administrative capitals ya zvinhu zvakaita sana state house. Vanenge vachida kuti zviende kugweru, vozoti industry inenge ichitungamirwa kubvira nekubhurwayo, vooti culture nezvimwe zvakadaro ichitungamirwa kubva kumasvingo. Ndofunga kuti izvo zvinopa kuti maprovinces yedu abudirire uyezve akukwidzane pakuti aiwa tida kuti Zimbabwe iendere mberi nenyaya dzeculture, isu tiri kutungamira tiri kuno. Izvo zvichachinja nyika zvikurusa. Vakataura nyaya yeeconomy, vapedza vakataura maonero avanoita nemaitiro avachaita kuti ikonomi ibudirire.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paHuddersfield University, Dr. Nkululeko Sibanda vange vachitaura parunare kuBritain naTanonoka Wande weStudio 7. Bato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rakapedza kuongorora magwaro enhengo dzaro dzinoda kukwikwidza musarudzo, uye pasara matanho maviri achatorwa nenhengo idzi dzisati dzadomwa kuti dzichimirira bato iri musarudzo. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro yebato iri vaMorgan Komichi vati pane vanhu vaviri kana kudarika vanoda kumirira bato munzvimbo imwe chete, bato rinotarisira kuti vanhu ava vataurirane kuti pasare mumwe chete.
Toda kuti macandidates agare pasi neleadership yenzvimbo iyoyo vataurirane kuti vanokwanisa kuita step down vaite step down, so that hatikonzeresi kuti vanhu vatukane, vanhu vaite matensions munzvimbo dzavanogara, vagofokasa paelection hombe.
Vati kana kutaurirana kwatadza ndipo panozoitwa sarudzo dzemaprimary.
Tinoda kuti vanhu vavhote kuvhotera kandidati zvavanoda kana ari maprimary. Kumawadzi makandidati achafamba achivhoterwa mawadzi manogaremo nevanhu vemusangano wedu reMDCT vachichuzwa.
Vakomichi vati vanotarisira kuti zvese izvi zvinge zvapera mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vakomichi vati kunze kwekuve nhengo dzeMDCT, vanhu vachavhota musarudzo dzavo dzemaprimary vanofanira kunge vataridza chido chekuda kuvhota musarudzo dzeZimbabwe Electoral Commission nekuburitsa voter registration slip. Vakomichi vatiwo zvinofadza chose kuti pane vanhu vanodarika mazana mashanu vanoda kumirira bato iri musarudzo dzeparamende nezviuru zviviri vanoda kumira musarudzo dzemakanzuru. Vakomichi vazivisa kuti vacharemekedza chibvumirano chavakaita nemamwe mapato ari muMDC Alliance, uye ivo vachadoma vanhu zana negumi nevana vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende. Vatiwo bato ravo rinoda kuti mutemo wesarudzo nekutapwa kwenhau huvandudzwe, vachiti bato ravo rinodawo kuona pachange pachidhindwa magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers.
Tinofunga zvikuru sakuti ZANU-PF yakatohaya kambani kuti itipe ballot paper rinoriga mavhotsi.
Vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti mashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende avandudzwe kuti ape mapato ese mukana wakaenzana. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vati semaonero avo nyaya yekuti vanoda kukwikwidza vataurirane inogona kuzokonzera mutauro mangwana.
Tichiona kufamba kwanga kuchiita ngatiti masarudzira ngariripo reZANU-PF, kunyange vanga vachikwikwidzana zvakange zviine mutsindo, ndiyo nzira inoshanda zviri nani yekuti vanhu vakafunga kuti kana vakagutsikana kuti aiwa uyo wapinda tine ruoko rwedu rwatakaisa baba. ndo wanazenzi watunga miriri wa bakwani shwe kondenda asa aaa shoda wanyasa kufungisi sasunye kwasa kangani sabatu
vanongorora zvimatongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vatiwo nyaya yesarudzo dzemaprimary ndiyo chete inoita kuti vanomirira bato vasarudzwe pajekerere.
Actually zveconsensus actually zvekuti munosarudza munhu 1 mugara pasi musarudza munhu 1 kusina maprimary elections zviri undemocratic.
Vamwe vanonzi vataurirane kana kuti vachaenda kumaprimary ndimuzvare Jesse Majome namuzvare Johanna Mamombe kuHarare West. Mwana wevaimbo vemutungamiri webato iri vamogenzvangirai Vimbai Javatsvangirai naSimbiso Dewa vachakwikwidzana kuGlenview South. Mamwe mapato ari muMDC Alliance akazivisa kuti achazivisa vanhu vachaamirira musarudzo svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nengo dzeZanu PF yekuNorton vaLangton mutendereki avo vakakunda chipangazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutswangwa vanoti vakagadzirira kukunda vamutswangwa zvakare musarudzo dzichadzokororwa. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vamutendereki vanoti manyepo ekuti vari kucheshidzirwa kuti vabude musarudzo nevanhu vasingazikanwe. Vanoti vakagadzirira kukunda vamutsvangwa kunyange sarudzo idzi dzikadzokororwa kanodarika kazana nekuti vamutsvangwa havadiwe nevanhu. Asi vachipindura mibvunzo kubva kuStudio 7 vamutsvangwa vanoti vane tarisiro yekukunda. Vati vakarwisa zvikuru kuti vanhu vose vemuNorton vawaniswe mukana wekuvhota uye vakati vanotenda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nePolitibiro nekutenda kuti sarudzo dziitwe zviri pachena. Norton imwe yenzvimbo sere dziri kudzokororwa sarudzo mudunhu reMashonaland and West nekuti dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Dzimwe nzvimbo dzinosanganisira Chinoi, Makonde, Zvimba North, Zvimba South, Chegutu East neChegutu West. Bato reZanu PF rinonzira dudu dzavo pakuti vose vari kupomerwa mhosva dzemhirizhonga vasakwikwidze musarudzo dziri kudzokororwa idzi. Mumiriri weChegutu muparamende vaDexter Nduna ava vari kupomerwa mhosva dzemhirizhonga vave kukwikwidza kunyange vaine nyaya dzichiri kumatare. Mutauriri webato reZanu PF vaSimon Kaya Moyo vanoti hapana chavari kuziva nezvenyaya iyi vakati tibate murongi wemusangano vaEngelbert Rugege avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Asi vanduna vanoti vave kukwikwidza.
Iye zvino ndazobvumidzwa kuti ndiende kunoita participate mumaelection. Zvaonekwa izvo kuti varipo vanga vachidishungurudza vasingade kuti ndipinde musarudzo iyi.
Dzimwe nhengo dzeZanu PF dziri kushora bato ravo dzichiti raitenga motokari dzinodhura dzesarudzo asi vasingaite kuti sarudzo dzacho dzifambe zvakanaka. Vachamunorwa Rusito vanogara kuchikono hono mumwe wevasina kufara nekufambiswa. Asi vamwe vakaita sava Terence Mandu vekumakonde vanoti sarudzo dzinofanirwa kudzokorora nekuti kwakaita kubirira kwakanyanya zvikuru kubva kuvakuru vakuru mubato.
Isu kumakonde tambira chirongwa chekuti sarudzo dzidzokororwe. Akaunza mabharoti 200 kunoku kune vanhu 4000 ane vota azviite kumakonde wa 9 taramba paradzi.
Mazuva ekudzokororwa kwesarudzo haasati aziviswa. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vatora mhiko somutungamiri wenyika yeRussia musure mekukunda musarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa. VaPutin vatora mhiko muMoscow muGrand Kremlin Palace. Vatora mhiko vachiti vakazvipira kurwira kuti Russia ive neramangwana rakajeka. Nyanzvi munyaya dzezve HIV and AIDS dzinoti kuti Zimbabwe ibudirire mukupedza chirwere ichi munyika. Vechidiki vanofanirwa kupinda muzvirongwa zvekurwisa dambudziko iri kuti vabatsirane nekupangana mazano. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Association of Church Related Hospitals rinoshanda mukurwisa HIV and AIDS rinoti vechidiki vari kuita zvepabonde nevanhu vakuru kwavari izvo zvinovapinza panjodzi yekubatira utachiona weHIV and AIDS. Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano research amai ana machakata rufu vanoti kuita zvepabonde nevanhu vakuru kuri kuitwa nevechidiki ndechimwe chezvikonzero zviri kuita kuti uwandu hwevechidiki vari kubatwa neutachiona hurambe huchikwira. Amai machakata rufu vanotiwo pane vamwe vechikuru vachiri vakarasika vachitendera kuti kuita bonde nevechidiki kunopedza utachiona weHIV and AIDS.
Vana vadiki vaanenge vane dambudziko mazuva ano mukuongorora yakaitwa ndeyekuti vana vadiki pane cross generation iri pekuti vana vadiki kazhinji kana vachitanga kusangana nevanhu sanana vanasikana vanenge vachisangana nevanhu vatova neexperience panyaya dzepabonde. Uyezve mune dzimwe dzakudzota dzaga tinoziva tese kuti pana umwe anombenda kun'anga nekupi vanozva kuti ukasangana kunenge tinenge tingori bilipi mugame tinogara kuti ukarara nemwana mudiki kati wakaita wechidiki HIV unenge uchizvigedza ropa. Saka pakusangana ipapo kana munhu iye mukuru ane HIV anobva apa kumwana.
Vanotiwo nekuda kwekuti vanasikana kana vachitanga bonde nyama dzavo dzinenge dziri nhete uye dzinobvaruka zvinowedzerawo mukana wokuwana utachiona.
Uye pakusazi kuri pavanasikana patakasangana nemukomana kati nemurume nyama dzake tinozwa kuti anobhuridha saka ronda raro kutovhurika kwaro ndokutonyanyisa mikana yekuti abate HIV.
Vaenderera mberi vakati sekuona kwavo njodzi yakatarisana nevechidiki yapa kuti vatungamidze vechidiki muzvirongwa zvavo zvekurwisa HIV and AIDS sezvo vechidiki vakawanda vachizeza kutaura zvepabonde pamwe nezveutachiona nevanhu vakuru kwavari. Momo wevechidiki ari kushanda nesangano iri vaWilcos Jenje vanoti vari kuona kuti vechidiki vari kusununguka zvakanyanya kushanda nevechidiki womunyaya dzekurwisa HIV and AIDS.
Vechidiki tinonyanyonzwana napache zvedu ndosaka pachizoita anonzi mapeer counselors kana mapeer educators nekuti tinonzwana napache zvedu zviri easy kuti kana zvakareruka kuti wechidiki anzwe zvandinotaura nini sewechidiki ndichiudza iye saka zvine simba uye zviri kunyatsoita zvakanaka.
Mumwe musikana wechidiki Nancy Momberera atione kuda kwekuti anonzwisisa matambudziko anosangana nevezera rake anenge achitoziva nzira dzekushandisa kukwezva vechidiki kuti vawane ruzivo pamusoro peHIV and AIDS pamwe nekuti vade kunoongororwa ropa nguva nenguva.
Ini semukana ndakaona kuti zviri kubatsira nekuti inini ndinotokwanisa kuziva machallenges atiri kusangana atirikusangana nawo sevasikana.
Kunyange hazvo kuine budiriro mukurwisa HIV and AIDS pasi rese kuchine matambudziko mukurwisa chirwere ichi kune vana vari pakati pemakore 15 24 kunyanya munyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvichisanganisira Zimbabwe, Malawi neZambia. Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose inoti iri kurwisa kupedza dambudziko reHIV and AIDS panosvika gore ra2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary mumapato ezvematongerwo enyika idzo dzounza mutauro wakanyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa mangwana pasina kujeka kuti varayiridzi vachaenda kumabasa here. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushanya kukataa nemamwe makurukota avo uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi Sheikh Tamim bin Hamad El Tamim. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kwa kuhisika, tisenda bakuvi,